Bumbiro remitemo renyika rinoti hakuna mutemo unechekuita nesarudzo ungapasiswa nedare reparamende ugokwanisa kushandiswa musarudzo mushure mekunge zuva richaitwa sarudzo ratarwa nemutungamiri wenyika. Vakasanobata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti izvi zvichakanganisa vechidiki vakawanda musarudzo dziri kuuya.
Pane mitemo yakafane Electoral Amendment Bill iyo yanga ichinzi inofanira kuti ialignwe nezviri muconcern kuti vechidiki vanokwana 10 pa youth quota vakwanise kuenda kuparliament. So izvozvizvi nyanzvi dzezvemutemo dziri kuti nyaya ichagona kunetsa nokuti zvinhu zvazvinange zvaiswa muElectoral Act. Saka naizvozvo zvinonyanya kubata vechidiki zvinodzosera futi zvechidiki kumashure panyaya dzekumirira vanhu musarudzo.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvenyaya dzemitemo muchikamu chevechidiki vemubato reZANU PF mudunhu reBulawayo muzvare Nyari Bechani vanopokana nemuono wavachuma oyu.
Handioni sekunge mabhiri asati apaswa muparamende mairana nemaelections anoafekta mayouth kuti vakwipidze ma-2023 elections. The political environment iri very very friendly for the women and the youth haisarudzi. And also considering the patriotic bill. Yakanaka kwazvo patriotic bill.
Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti pane zvimhinga mupinyi zvakawanda zvinowira vechidiki nemadzimai vanoda kukwikwidza mune zvematongerwo enyika.
Munozviziva kuti sarudzo inonyanya kukoshesa nyaya dzehomwe. Saka tinoona kuti vechidiki nemadzimai vanogona kukurirwa pahomwe apa kuti havazowani zvikwanisiro zvekuti vange vachiwanawo mukana yakaenzana nevanhurume. Saka kuuya kwakanga kuchiita mutemo weElectoral Amendment Bill uyu waida kuti ugadzirise nyaya idzodzidzi kuti mukana uyu unge uchivhurikawo kune madzimai nevechidiki vakati wandei.
Wechidiki anoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye achishanda nesangano raana Chipanga Mazano munyaya dzemitemo ine chekuita nevanhu reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vanoti vechidiki vadzoserwa kumashure panyaya dzekupindawo mune zvematongerwo enyika.
Electoral Amendment Bill yanga yauya nenyaya yakanaka chaizvo. Participation yemayouth musarudzo dza 2023 yatokanganisika zvikuru nekuti mayouth hachakwanisi kupiwa mukana wekuti vasarudzwe kuti vapinde muparamende vakamirira matunhu ese enyika ino. Saka zvinotishungurudza zvikuru isusu vose vechidiki kuti hatichakwanisiwo kuwana mukana wekupinda muparamende tichiparticipatawo zvizere munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi munyori webazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vanoti hakuchina mumwe mutemo uchava nesimba pasarudzo kunze kweiyo iripo nechekare.
Bumbiro redu remutemo rakajeka rinotaura izvo kuti mutemo unenge uchitsvaga kuchinja zviri mumitemo yedu yemaelections kana ukauya kana kuti ukapaswa neparamende mushure mekunge mutungamiri wenyika vataura kana kushambadza date ravo reelection, mutemo iwoyo hauzoshandi. Saka situation yatinayo ndeyekuti isusu pane here mutemo munyowani unopokana nebumbiro romutemo waakuda kuiswa muElectoral Act. Kana uripo unenge usingashandi, asi kana uri mutemo wagara uchibvumidzwa nebumbiro remutemo hapana chinochinja.
Kutaura kwamuzvare Mabhiza kunoreva kuti zvigaro 10 zvemudare reparamende zvanga zvakavimbiswa vechidiki nemutemo weElectoral Amendment Bill zvekare zvinotemerwa nebumbiro remutemo, uyewo zvigaro 60 zvemadzimai zvavakawaniswa pamutemo mugore ra2013 vanenge vasingachazviwani. Vamwe vanoongorora nyaya dzesarudzo vanoti pane kuvandudza mutemo wavanoti wehudzvanyiriri weCriminal Law Codification and Reform unozivikanwa neveruzhinji nekunzi Patriot Bill kwaifanira kupasiswa mutemo weElectoral Amendment Bill uyo wavanoti unosimudzirawo vechidiki nemadzimai. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.